Madzimambo akawanda anoti ari kutonga nyaya dzekurambana zuva rega rega, vachiti zvinoita sekuti varume nemadzimai ari muwanano havataremekedzana senguva yakare. Sadunhu Katiza Gombo vekwaZvimba vaGibson Jenami vanoti nyaya dzavari kutonga dzekurambana mudzimba dzakawanda zvekuti dziri kuvatemesa musoro. Vakatiza Gombo vanoti pose pavanogara dare vanototonga nyaya dzekurambana, asi kazhinji zvichikonzerwa nevarume vanenge vaita ruchiva kana kutadza kuriritira mhuri.
Maonero atiri kuita vamwe vanozopa zvikonzero zvisirizvo, asi chikonzero chaicho chaicho ndechekuti kuoma kweupfumi mumba umu mumusha umu ukashaya chekubata, vazhinji vano vanenge vaakuita zvoupambi pambi, kwozoitawo ruchiva.
Sadunhu Katiza Gombo vanotiwo kana vanhu vabvumirana kuti vave kurambana vanogovana pfuma sekuwirirana kwavo, asi kana vatadza kuwirirana ndipo pavanoenda kumatare.
Kazhinji zhinji vanhu ava vanotaurirana mudare medu mwemwe kuti ini ndada kuenda asi ndine mombe dzangu kana ndine mbudzi dzangu. Murume ukamubvunza kuti shuwawa nembudzi here, kuti mbudzi dzangu ifo dzino kana kuti mombe ndedzedu tese.
Mambo Ngezi vapita pasi vamire vekumhondoro vatendawo kuti dzimba dziri kuparara kunyange vachiedza kuti vehukama vamboyananise. Mambo Ngezi vati vanoita matare avo kamwe chete pamasvondo maviri vachitonga nyaya dzekurambana dzinosvika gumi pamwedzi. Vati pane zvikonzero zvakawanda zviri kukonzera kugurwa kwemichato.
Kuti mai vane mameseji vari kudanana nemunhu, ende munhu uya otobvuma kuti chiwa inini mukadzi akandigara namurume nemurume ratakareka kudyara.
Mambo Zvimba vaStanley Nyamhondoro vanoti kunyange nyaya dzekurambana dziri shoma mudunhu mavo dzachiwandei hadzo kudarika nguva yakare. Mambo Zvimba vati kurasa tsika dzechivanhu pakugadzirisa kusawirirana ndiko kumwe kwave kupa kuti misha iparare. Mutevedzeri wemukuru wemadzimambo munyika vaFortune Charumbira vekumasvingo vanobvuma kuti dambudziko rekurambana mudzimba ratekeshera nenyika. Gweta rinomirira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai muzvari Sethi Ndlovu vanoti zviri kuita madzimambo zvekurambanisa vanhu vane michato isina kunyoreswa nekupanana gupuro zviri pamutemo.
Madivorces vanoita bhati anenge ari wanano dzezvechivanhu dzekungobvisirana pfuma. Kana dzawanano dzine mamarriage certificate dzinodisolvwa kumacourt, macivil court, either kumagistrate court kana kuti kuhigh court.
Mapurisa vanorwira kodzero dzemadzimai vakaita seZimbabwe Women Lawyers Association vanoti mhirizhonga mudzimba ndiyo iri kukonzera kuti michato yakawanda igurwe. Muna Chivabvu gore rino pazuva rimwe chete dare reHigh Court Family Law muHarare rakatonga nyaya dzekurambana 55 pazuva rimwe chete. Vanhu 175 vakarambana mumwedzi mumwe chete. Judicial Service Commission inoti kubulawayo gore rapera vanhu 650 vakarambana. Matare anoti nyaya dzekurambana dzakatanga kuwedzera zvakanyanya muna 2014. Nyanzvi dzinoti michato zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% ichagurwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.